mutevedzi wame ave Harare vaimanyo chiroto vaudze Studio 7 kuti kanzuro yatuma mabharano waya mukuru vatendai maachi kuti vaudze vakuru veEasy Park kuti vadzore vashandi vese kumabasa sezvo kanzuro isingabvumirane madzingirwe avakaitwa vachiroto vati kanzuro inotarisira kuti vashandi ava vange vavapa mabasa mangwana chaivo
akanotaurira vakuru veiko ikoko kuEasy Park kuti nzira yavakatora haisi gwara rinotarisirwa nekanzuro saka vashandi vanofanira kudzokera pamabasa vashandisa mashandiro avanga vachiita kare Zato fone kwa hazwa kati mangwana ni na minister wa mpariwa Wachiti uo wa wano uma complaints ndi Pamitemu ye leba nzira yakati kwa yoyoyo nzira isina wararaka naka
Asi vashandi vekambani ii vati wawe kuda kuti vakuru veEasy Park Awa vanobva ku South Africa uye vachitungamirwa na Pejus Duwe Vasiye basa sezvo vari kudzvinyirira vashandi mukuru wevashandi vekambani ii vaJason Kautsa vati kana vamwe vavo vakasadzorwa kumabasa mangwana chaiwo vacharatidzira munzvimbo dzavanoshandira pamwe nekukurudzira vagari vemuHarare kuti varege kubhadhara mari munzvimbo dzese dzeEasy Park
As we stand right now there is some loopholes somewhere somehow we hired some crooks thugs who are in the street as I speak right now who have no cards no KTS cards they are just taking money from the motorists. So what we are urging to the motorists for Zimbabwe is to stop paying those guys because they are not the employee of Easy Park.
Munyori wekomiti yevashandi ya My Patients Chivavaya vati kunzi kwekudzingwa basa vashandi vari kubatwa chibharo sezvo kambani iyi iri kutyora mitemo nekuti munhu akaita nhumbu anobva adzingwa basa
isusu tatorwa basa redu isusu tatorwa basa redu tiri kunzi chiendai musina chamataura tiri kunzi endai makanyarara zvemari tinozoona Ofuichi zvino zvirikukanganisika because isu sevana vemuno tinoda kushanda zvakasununga singadzikwe basa tine mhuri tinofanira kushandira mhuri dzedu saka mhuri dzedu tikangonodzudza kuti tatopererwa nebasa vorarama nei
Zvichakadai kanzuro yeHarare yatotanga kambani yayo ichange ichiita basa rekuchengetedza motokari sezvo hukamu hwayo neEasy World husiri kufamba zvakanaka kanzuro inoti haisi kuwana mari yainofanira kuwana kubva kuEasy Park uye yakatoita chisungo chekugura hukama nyaya iyi yave kumatare Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reEasy Park zvinofungidzirwa kuti kambani yeEasy Park iri kuwana mari inodarika zviuru mazana mashanu zvemadhora pagore asi kanzuro inoti haina chairi kuwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera